kivye ye abuna kizamanje as I said tikara tsakautaura last week kuti ndizoona unge matime ku North Africa acha dominator and ari kuratidza unge for sure ari ku dominator kana takatarisa matimes ari ku team iri kubva ku Egypt ne team iri kubva ku Tunisia as well even matima awa akabva ku Algeria they did quite well ne Morocco but quite kwedu isusu tiri very happy kuti tione kuti Serviano di Maputo yakaita extremely well. Unfortunately, vakazvichwa zvavo last minute na team yavaita manaye ma host yeku Rwanda. Takatarisirawo nhasi kuti Petro di Luanda yeku Angola ndo ma team dzatinge takatarisira kuti supporta kazhinji kana tiri kuno ku Zimbabwe kuno kuti ma team anobva ku region kwedu ku zone kwedu ma team atotamba nawo all the time. Kana muchifurangarira last of last year before COVID, Petro di Luanda yenge rino ku Bulawayo ku Zimbabwe ku Bulawayo ichi computer nema puto yacho nenge kuplawaye zwo chikomputa saka matime kuti arofaririka arozikama ane mukurumbira kana tiri munongo Zimbabwe saka tizenge chingofara nezvavari kuita. Unfortunately havana kwanisa kuzosvika kure ku Mozambique asi I think it's a good starting point for the region and for everybody.
Munoona kunge pachawanikwa pachiwanikwa nyanzvi here dzinozotorwawo nemamwe maclub akadai se NBA yekuno ku America pamakwikwi aya?
Well, certainly that I think ndio those rational and idea acho kuti makombesina akadai so anofanirwa ku create ma superstars anofanirwa ku create basketball kuti ikure nazvo dzokona tadza kuonekwa gore rino kana gore rinouya asi kukura kureita competition iyi kushaita kuti vazhinji vatanga ku recognize basketball at grassroots level yatanga kutambwa muAfrica saka certainly in the long run muchatanga kuona kuti Africa ichatanga kuita ma athletes akawanda anenge achipinda mu NBA because competition inenge yavepo and involvement ne participation inenge yakura zvinzi kunyika dzakawanda dzemuAfrica.
Tichiona kuti makwikwi aya anopera mangwana pachaitwa mafinals, ini muri kufungidzira kuti ndechipi chikwata chichatora mukombe?
Ini ndiri kuti ngatitarise game re Petro di Luanda neZamalek pakati pematimu iwayo ichahwina ichakunda ipapo ndiri kuhwina pa game re Luanda neZamalek kuona kwangu pa game re Luanda neZamalek ichahwina pakati padzo dziri mbiriyo ndoronge ndiyo chane chinotora mukombe nekuti kana ndakadzitarisa ndidzo 2 dzenge dzakasimba zvikuru tichitarisa kana nekusimba kunoita manational team avo nematambiro anga achiita competition pakati peRuanda pepetro neZamalek one yao ndoona kunge ichaenda ichinohwina.